tiri kufara zvikuru nekuti tiri kuona kuti matambiro aita nhasi arakidza kuti anga aine chido nezvacho zvaanga achida kuita nechinangwa chake chekuti asvike kumawinter olympic games. Saka tiri kufara zvikuru, tinovimba kuti musi mugovera paanozopinda mumakwikwi ake echipiri eevhenti inonzi slalom kuti achaitawo sezvaaita nhasi, kungoramba achingoedza. Tafara zvikuru.
Munoona zvichizokwanisa kupa vamwe vechidiki vari kuda kuita mitambo yakadai mukana here zvataona zvichiitwa naLuke izvi?
Zvinovapa mukana, zvinovapawo pfungwa yekuti pamberi apa kana ndichida kuitawo zvinhu zvakasiyana siyana hazvina mhosva kuti ndafunga kuti ndoda kuita chiremba, ndoda kutamba zvemasports, ndoda kuita zvekuimba. Munhu anokwanisa kuzviita, zvinonzi pachirungu zviye inspiration. Ndo zvaita Luke nhasi kuratidza vanhu kuti kunyange chauda kuita ukangoisa pfungwa dzako nemwoyo wako wese pane zvauroda kuita unokwanisa kukunda.
Asi tinoona kuti vabereki dzimwe dzenguva munyika matinogara havawanikwe vachinyanyokurudzira vana kuti vaite zvemitambo. Munoona zvakadai zvichizosandura here mafungiro anoita vabereki?
Tinovimba kuti zvinhu zvakadai so zvidiki diki so zvinenge zvichibatsira kuti vabereki vaone kuti vana vedu vasiyana nevana vaya vemakore akare vataiti ngavaite ana chiremba, ngavaite maticha, nguva yavo yasvikawo yekuti vachiitawo zvavanoda zvavanofarira. Saka isu sevabereki tinofanira kuvasapota vana vedu kuti vasvike malevels avo sezvaita Luke nhasi, but tichivapawo discipline vachiziva kuti kuti usvike palevel yasvika at least anenge Luke zvinoda discipline, zvinoda mwana anenge achiteerera, anenge achipractice, anenge achiitawo zvakanaka.
Tinoona zvematimi muri kugadzirira maAfrica Youth Games, singoti taurai kuti zvii chaizvo zvinenge zviitika?
Mukatasa program yemaolympics hatidi kubata maathletes vatongosvika pastage yevakuru vanenge vatokumaelite vati kurei in years. Tinenge tavabata vana vadiki, saka Africa Youth Games ndopa iri kutangira. Iri kupo mukana kune vana vechidiki vemuAfrica kuti vaite mitambo yavo, vakwanisewo kuwana either mamendru kana kuti vakwanise kuwanawo matimes ari nani kuti vazokwanisa kuendera mberi vachienda kumaolympics.
Anenge achiitirwa kupi maAfrica Youth Games aya uyezve rini?
Africa Youth Games achaitwa kuBotswana muna May kusvika 22 kusvika 31. Nyika dzese dzemuAfrica dzinenge dzakaungana kuGaborone kunenge kune mitambo yakasiyana siyana, kwete yese yatinoona kumaolympics but yakasiyana siyana, tichisanganisa netball, ana rugby, basketball, athletics. Vana vanenge vachikwikwidza vanenge vari pakati pemakore 14 ne18 chete.